department recommissariat rinoona nezvekufambiswa kwebasa remusangano munyaya dzemastructures nemaorgans epart rakaparura chirongwa chekuti mushure mekunge maseo agadzirwa akabudisa nhamba inosvika 3.6 million dzerejesta redu, takapinda muchikamu chechipiri chinova chemabranches. Mabranches akagadzirwa akapera, kune mamwe asati apera ndinovimba vachapiwa mukana wekupedzisa, asi kune vakapedza ivo ndo vakupinda muchikamu chekuumba madistrict. Sezvamunoziva kuti mastructures epati anobva pasel toenda kubranch toenda kumadistrict toenda kumadcc then tozoenda kumaprovincials. Saka naizvozvo madcc akaitwa gore rapera ndoaakutibatsira kusupervisa nyaya yokugadzirwa kwamadistrict executives anova ari kufanira kutanga kuparurwa nhasi. Kana paine zvimwe zvingangova zvachinja, dare repolit guru rakamirira kugara panguva ino. Sezvamunoziva kuti ndiro dare rinobuda negwara rokufamba naro kana paine zvinoda kugadziriswa kana kuchinja, tichange tichikuzivisai mushure mekunge poritbhuro yapera papfiisi yendi yandinoita navatori vezvao.
Zvigaro zvipi zviri kukwikwidzwa kusarudza ikoko?
Zvigaro izvi zvinobva pamadistrict chairman, madistrict vice chairman, masekretary, zvichienda zvakadaro kusvika pana masekretary okupedzisira. All positions will be contested. Asi kuchange kuchishandiswa iye inonzi basket system sekuparurwa kwakaitwa nedare repolitbhuro zvakare through the department recommissariat. Mabasikiti aya ndokumeka sure kuti mudistrict redu every district rinofanira kunge riri represented, every branch rinofanira kunge riri represented mudistrict, kuti tisava nedambudziko rokuti utungamiriri wedistrict hunozobva kubranch rimwe chete. Saka naizvozvo machairman achagoterwa namabranches ose ari mudistrict iroro, asi mamwe mapositions achange achigoterwa kubva kumabranches vachifowarda vanhu vavo vavangafunga kuti vanga vamiririra madistrict. Kana tapedza ipapo tochienda kumaprofessional executive councils kuti tichizopinda mudare redu repeoples conference richatanga musi wa25 October kusvika musi wa31 October takakwana restructuring yedu yapera kusvika ipapo.
Tiri kunzwa kuti mubato mune kusawirirana kukuru, zvakamira sei tichitarisa iyo sarudzo iri kuitwa iyi?
Hapana nhema dzinodarika idzodzo. Chatinongoziva sokuziva kwenyu ime ndechekuti kana topinda musarudzo dzakaita seidzodzi, musangano wezanupf ndo une mhomho yavanhu vakawanda munyika yezimbabwe, it is the majority party, ndo bato rine ruzhinji hwavanhu vemuzimbabwe. Saka naizvozvo hazvisi zvinhu zvinofanira kushamisa kana kutivhunduza kuti pachapanenge paine kukwikwidzana vakatarisana nezvinzvimbo izvozvo. Saka asi kukwikwidzana ikoko hakurevi kuti kupokana, hakurevi kuti factionalism, hakurevi kuti kutaurirana, asi kuti kuda zvinzvimbo zvemusangano nekuti ruzhinji rwevanhu huri kuexpressa interest yekushandira musangano, vamwe vachidzoka, vamwe vanga vasiri active vachitanga zvokuva active nokuda kwokunakidza kwaita musangano wezanupf takanangana neelection yedu ya2023. Saka hapana kupokana ipapo. Kana paine vari kupokana vangangova vane kusawirirana panyaya dzesarudzo kumaprovhinsi ikoko, tinovatsanangurira pano vakateerera kuti haisa bato nevatungamiriri vemusangano kubva kuna purezidendi vari kuti shandai mose vanenge vakundikana musarudzo vanozotrayawo next time. Hapafaniri kuva nokupokana pakuitwa kwesarudzo idzodzi. Vanhu ngavawirirane vabatane mumusangano sekubatana kwakaita musangano pamusoro kubva kuna purezidendi vachishanda nemavice purezidendi avo maviri vachienda navo muhadzi amai muchinguri navamupofu presidium yedu zvichidzika kusvika paevery level of the party. Vanhu vari kushanda vakabatana, vanenge vaita kupokana kusina kunaka zvisingafanbi kubata zvakanaka ngavauye nenyaya dzavo kudare recommissariat ndokunogadzirwa matambudziko iwayo. Kana achinge akanganisika anochizouya kudare repolitical kana central committee kana kumaprofessional executives. Zvichinda zvakadaro nekuti basa rezvanupf rine nzira dzekugadzirisa makakatano anenge aripo kana kupokana kurege kuripo kumaprovhinsi. Asi pari zvino hatina kupokana kwandataura kumaprovhinsi yedu, basa riri kufamba zvakanaka ende tinokudza vatungamiri variko kumaprovhinsi nekufambisa kwavari kuita basa. Tichinimba kuti basa iroro richapera risina kupokana. Zvokuti kune kupokana mumusangano tinotozviverenga hedu pasocial media, tinozviverenga mumapepa nawo, asi kuno kuzanupf kune kubatana kwemandoro kwacho kwekuti basa rifambira mberi. Ndozvakafanda izvozvo.